Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzema midterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe emisoro yenhau zedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuba zvekuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change paMedia Center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo, angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvimamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi eMedia Center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu, vatungamirira vakusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangi tine press conference yatangi tinayo, asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana paMedia Center patangi tichitanha kuita press conference iyoyo, vakatanga kuita mhirizhonga, vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Isu tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena, vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuziva kuti masamba asiyana. Violence yavari kuita kuda kutyidzira vanhu kumaruzevha. Violence yavari kuita yokubvarura manhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzokera shure ayo.
VCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF une chekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemi Mhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vaMnangagwa president neutungamiri wese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vauye, vanga vave bato riti, vanga vave ZANU PF, vanga vave CCC, vanga vave MDCT, vezanu ndonga, kana bato ripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwezvitereza.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. VaMnangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. VaMnangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China, iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema, inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo wokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi
nhumwa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections idzo dzakakoshera kuti ndiripi bato pakati peDemocratic Party neRepublican Party achange ave bato riri kutonga matare eparamende. Pari zvino mudare reHouse of Representatives maDemocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220 ukuwo maRepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212. Mudare reSenate pari zvino, dare reSenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumaRepublicans nemakumi mashanu kubva kumaDemocrats. Asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vanovhota kana paine mangange, bato remaDemocrats ndiro riri kutonga muSenate. Pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kuPennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada neWisconsin. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoko vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbotovhota nekukumbira kuvhoterwa vanenge vachibvunza kuti zvamashandira andiri kuita ndiwo here anokufadza ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndo imwe yemastates avanoti mabattleground states. Vakamira sei pari zvino? Ndianani vari kukwikwidza?
MuWisconsin pane mareces akati wandei. Panotangira yekuSenate. KuSenate kuna vaRon Johnson vari kukwikwidzana navaMandela Barnes vemaDemocrats. Anga ari mupari zvino, anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwa acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state but it's also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana and unogona kuwana muDemocrat nemuRepublican vachitomwidzana ti vachitodiscussa pasina mhirizhonga. Saka zvinhu zvakanaka zvekuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufanha ngo uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.
Vanga vari amai Lucy Ndongwe Chikovero vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumaNicaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa, kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera, mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo, vana DBS, mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry, zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika, uye kuti vangaabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pachairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti maripotsi avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kuupenyu hwevanhu, tiri kutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange, nechikonzero chekuti migwagwa iyoyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referal hospital yemarange. Kotewo zvekare kune ishu yekonzeshen yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo. Kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiribhiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vatereri murguye uchizi kwa kunge mchitevera shiruku buda kumakwikwi e World Cup kudoha. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu wagara uchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana kunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munoziva yemidonzo rehurumende uye wodonzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, ndakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye varu kumatenga vachiita ekuchengeta here kana kuti varu kutengeserana hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi murikuona chizini yakakurumidza kusora tekuti tikaita gadhiri yedu semasungiro atinoita isusu nerimbisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidzwa nemutambo hazvisi zvitsva kuti tipinde muprimier league tivatungamiri vari kuno. Tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo. Tine vanazve vari vanga vasati vatamba asi vane lot of desire yekuda kuratidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvika palevhel yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa inogona kuve zvairi division 1 but it says something about what the degree vari vatambi. Saka tida kuti tiaadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga wese makotizi tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kuzinziro nodayira kuti tinosvikawo kumalevhel zvakaita sezvaakuitwana naplatinum yezvinezvi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyi nzvimbo iyi hayanga tichemboni nzvimbo yaitaurwa nezvayo kunyanya nenhau dzebhora kunyanya chipinde south iyeyi inechisumbanje nokekutanga kuti timu ipinde mupremier league. Saka zvinoita kuti bhora rispredze munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kunechisumbanje vanga vasingatombogara vaenda kuHarare kana kuBulawayo vanga vasina mufanirowe, but kupfurikidza nekuziva kuti kwane timu yavo inozi Green Fuel kana vana vanotamba kunana Chipinge kuyekuye zvapapa dhudzi zvekuti vanozoitawo rudo nekuti kana isuka takatanga kutamba bhora taitoona vanaibhoribatero vavo vachitamba ndo vakatiinspira kuti tizoita zvatakaita. Saka vakaonawo vana vachitamba bhora vachionawo mateams aya avaiona mutv akusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodayira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo chaiyo inoshanduka. Mukoma
Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki. Ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva kuGreen Fuel pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki?
Kunoku zvinhu zvikafamba mushe tine vakomana vanonzana Tinashe Munemo vasati vazivikanwa asi vakutoragidza munoziva kana tavitaura zvana Tinashe Munemo tavitaura zvevanhu vakaita sana kamavhinga vekuRuu Madrid kuti hambe mukuona kuuya kwakaitana kamavhinga vachitorerana kasinero. Ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yezimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Geina Gumede Saidi.
Toku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzana namapolisa ukuze abantu bangene eCapetown ibethithibele njalo bafunge thusela amantu labo singathi ngama activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezigcothoza izano.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi galesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngaba kubandla lezano PF.
Abantu kathi bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli but okwakathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngelezanu PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli zindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere isikhulumeli sebandla le-CCC utshele intatheli zindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli zindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lo wabethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene eCapetown ibethithibele njalo bafunge thusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezigcothoza izano.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezo ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa ethathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izano-PF, police izano-PF, military izano-PF, onke namagrounds aseZimbabwe, zonke indawo ngeze zano-PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC, bayeke ukusetshenziswa nezano-PF.
Mnumzana Munashe Mtutsa okubandla lezano-PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho, kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezijiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezijiyeneyo, njalo kuzagqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers akhitshwa ngu-Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe saya kuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingawaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesemile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade beselayinini abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iparty. but siyabona ukuthi abantu kade be uyu kuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hhayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yizeqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Nga ama-Republican ethathatha kuzaba lokumunqana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi laba abalombuso ofumbetheyo o-conservative njalo bala ama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing kunzima ke lapho kodwa kusenjalo ke lawa ama-democrats siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba i-America emhlabeni xa isiphumela ngaphandle siya e-Africa isiya e-Asia siya e-Europe i-America izogijimisa ama-interest e-America kuyisandla sama-Republican kubisandla sama-Democrats ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo lamandla ayo emhlabeni ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili ngobani abazaphuma emuva sibhekile sizobona kodwa ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba Trump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuza kwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kulamazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumela umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America bekubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-Lower House ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeParliamente sezandleni zama-Republicans?
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhabe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efaka ezinqumas kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo ngakho kuzabe sokumunxanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo eseJohannesburg kwele-South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphathamandla zemigodi kwele-South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaswelakeleyo ngulimkandlo ona 35 and then kube ngunhlanhlancube iminyaka yakhe angilakwenise le minyaka yakhe kuzoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela akhe besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaswelakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khana inani engalitho makade kuthatha ama-quotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amarandi angithi
yes amarandi
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLimkani Ndlovu nguye isihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sebekungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo numbe zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inumbe engiyitholayo ngiyalowu okibokadanisa phiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 0849259339
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg ngocingo Sekunjalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqethi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labase-Doha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asiqholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamashumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le-Russia kukhumiswane umlotha uma ele-Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu ikukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamachumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka iflimarketing kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi kuhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana lezabadala. Sananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukusebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina zibe lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezingamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Nezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kwenze sini sekufanisa ikenge yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho ku-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, from 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekileyo nje ngemva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yebo, nanzuzo yakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ngingathi ngathi kudejwa kubile kuthathu namasebenzisele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende ekhompani ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusanga ukuthi kuthenge njani njalo sikwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho hayi kutho ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sibili $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhadala irenti?
Xa lapho kuthe iy'mpahla zami zadoja, hhayi ziyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhadali irenti khonapho?
Ngiyabhadala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami ngiyibhadalayo ube-$30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hhayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kona kuyenelisela.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe sihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza phansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kula leyo mhlawumbe uyabe ihola ngenyanga ungawusebenzela umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo yeWorld Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo weWorld Cup ikakhulu kithi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalizane liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyofika ilanga lokugcina kule iWorld Cup eqala kwenalinyanga. amaqembu esingawakhangelela yiwona nawana hlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo Portugal lawo engaba lethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo o-Germany, o-France, labo o-Italy, yiwo amaqambi esiwakhangelela ukuthi mhlawumbe aza kwenza njalo. Le qembu elinjengele indlembu lelo lilandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi, kodwa kubambi sukudanisa ngoba nxaso kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lale qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi, alikho kumaqembu aphambili alamathuba okuthi ngalisukumisa imigeso.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngakho?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achale uvalo ngamabizo abe ehlala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa, iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kumakota final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kumakota final. Kodwa lokhu kwehlula benike umbekwa ukuthi nxa umbekwa kwamingahlofo, hhayi sele sesiphumelele i-Uruguay sesiyinqobile sisiya kukota final. Kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhanyelele ukuthi hhayi, wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi lemsindo ekakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona ku-World Cup amaqembu e-Afrika andise ukushintshwa kakhulu into zemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungela mali amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abalapho, wana abadlali ababendumela kakhulu afike edlale esiqongweni somsona wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazatshayi, kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlwangudlwangu bezimali. Kodwa angithi lapha bese ngifuna ukuthinta nje abadlali khonapha e-Afrika ikakhulu kusondele Senegal, emakhangela abadlali abalijalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana li.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.